takasangana nehurumende pasi pe-NGNC tikadiskasa zvebhonasi regore rino revashandi vehurumende. Tawirirana kuti bhonasi richabhadharwa riri 100%. Saka nhasi ndo zvatanozeva kuti bhonasi racho vachatibhadhara zvakamira sei.
Saka mari iyi ichabhadharwa nenzira ipi uye riini?
Bhonasi regore rino richabhadharwa zvikamu zana kubva muzana. Toti 100% yeUSD component nemari yemuno inokorwa nemushandi. Mari iyi ichabhadharwa over 2 months. Ichabhadharwa over 2 months zvichireva kuti musi unotambira macivil servants date ravo repay vachakwanisa kuenda vopiwa hafu 50% yebhonasi iroro. Then December zvakare papayday vopiwa imwe hafu yacho. Saka ndoo mamirira azvakaita.
Ichabhadharwa sei mari?
Zvakati siyane nemamwe makore ese taonawo kaimprovement yekuti izvoni. Mamwe makore taiziva kuti vamwe vaibhadharwa umwe mwedzi, vamwe vazobhadharwa umwe mwedzi, asi gore rino zviri kungobhadharwa zvakaenzana kuti all sectors vanobhadharwa 50% muna November vozobhadharwa imwezve 50% yacho muna December. Ndomambirira zvakaita.
Imi sevashandi magutsikana here nekuti munge muchiwana 100% kana kuti mamushitarisirawo kudarika ipapo?
Isusu tagutsikana uye tazvitambira. Tazvitambira chose zvinhu zvatatotenda chose tichitotenda vakuru vedu kuti vatibhadhara sekufungawo kwatanga tichiita nokuti iwayo ndo mafungiro atanga atinawo. Vakandemiri mabhonasi kwese hakuna kwayakambobhadharwa more than 100%. Saka tinongoti haiwa panyaya yebhonasi vatiitira zvakanaka.
Paivewo nezvichemo zvemashandiro evashandi, inyaya here yekutariswawo nehurumende mashandiro evashandi vehurumende?
Kune zvakawanda zvatataura zvakare zvataifunga kuti zvinogona kunge zvakagadziriswa gore rino zvatisina kuzokwanisa kuti zvizogadziriswa. Hatinoti maoutstanding issues tataura akati wandei. Kune nyaya ye$80 yakapiwa mateachers as a teaching allowance, iyoyo tanga tichichema kuti mamwe macivil servants vaiwanewo nokuti inflation adjusted. Takatarisa zviri kuitika mumaketi medu mune zviri kuitawo mari dzedu huremu, tinoona kuti zvinhu zvinenge zvakakodzera kuti munhu wese akwanisewo kupiwa imwe mari yaanopiwa inflation adjusted. Then kune nyaya yeuniform allowance, isusu hatikwanisa hedu kupfeka mauniform katasa mumwe masectors vanopfeka mauniforms, but isusu tiri kuti tinokumbirawo clothing allowance nokuti pane mamwe matekerwo atinotarisirwa kuti tinge takaita sevashandi vehurumende. Dzimwe nguva pamari dzedu dzatinotambira hatizokwanisi kunyatsozo tenga hembe dzinotiratidzawo kuti ndochimiro chezimbabwe ichi nokuti isusu tisiwo face yegovernment. Kwese kunoendwa vanhu vachida maservices. Saka tanotiti aiwa kune vasingawane inform allowance ngavapiwe inonzi clothing allowance. Zvini tanga tichitiwo zvakare meeting dzedu idzi dzatinoita tipo kana tichigona tiwirirana kuti tinenge tichisangana kangani pagore. Pari zvino tanga takawirirana tosangana four times a year, that means we're supposed to meet every quarter. Saka kana tichifanira kumita every quarter tiri kuti ngatimitei tichiitawo maroadmap yedu ekuti tinotarisawo zvatiri kutarisira tichitarisa kuti hurumende nyange isina mari panguva iyoyo yatinge tichitaura vanotiudza kuti vanokwanisa kuzozadzisa sei ende uyezve tichiwirirana kuti tichange tichifamba sei. Ndo zvimwe zvezvinhu tichiona zvakare kuti tine meeting yatakaita third quarter yatisina kuzopedzisa third quarter iyoyo. Zvatakawira naizvozvo hatina kunge tazosvika pakuti tapedza, asi takangofanosaina kuti fanobhadhara ivanhu nokuti andasangana nemaelections. Saka tiri kuti ndo zvimwe zvezvinhu zvinofanira kuti zvitariswe. Tawirirana zvakare kuti gore rino risati rapera tinofanira kuti tisangane tionesane kuti timire papi tichizoona kuti maissues atifanira nawo next year ndeapi.